tsamba idzi dzichange dzichitaura nezvezvichemo zvatiinazvo sebato guru romuno muZimbabwe rezvematongerwo enyika. Chiri kuda kuti tizivise vokutanga vesadziki, sezvo Zimbabwe tiri nhengo yesadziki. Vetroika vando vanowanza kutaura nenyaya dzesecurity nezvimwe zvakadaro, saka ndosaka tsamba iyi ichinangana nasachigaro wesadziki Troika.
Zvii zvamuri kuda kukurukura nemasangano amataura?
Tiri kuti isu zvinhu zvazosvika pakushatisisa muno munyika yedu yechipikirwa nyika yeZimbabwe. Tiri kutiwo utongi hwaMugabe nezanupf yavanotungamirira hwasvika pakushungurudza vana veZimbabwe zvokuti vesadziki havangangosi zvakadaro vachiti vanhu veZimbabwe zvionerei. Zvingamboita sei kuti munhu anoti iye ndiye head of state ariyezve iye sadic chairman oonekwa achimira pamberi pavanhu in public achitaura kuti ndochada kuona kuti anoitonga ndiani kumadhitare emhosva? Inyaya inotaridza kuti mukuru arashika pfungwa. Sadic Troika haingangoti vanhu vezimbabwe zvionerei nokuti asvika pakushungurudzwa.
Tinoona kuti vaMugabe ndiwo sachigaro wemasangano iwayo sadic neafrican union. Munotarisira here kuzowana rubatsiro rwamuri kutsvaga ivo variwo sachigaro?
Mubvunzo wako wakanaka chaizvo mwana wamai. Apa tiri kuti isu mwana asingacheme unofira mubereko. Zimbabwe tiri kuchema. Chero zvetichiziva kuti vaMugabe ndiwo chairperson weau ndo chairperson wesadic, hazvirevi kuti sadic yaamuhomwe dzavo, hazvirevi kuti au yaamuhomwe dzavo. Saka tiri kuti hazviite kuti chero vari chair weau kana chair wesadic zvobva zvongonzi saka hatichanyori, nokuti kune mamwewo maheads of state vamwe vatinoziva kuti vanhu vasingadi zvokutonga kwechibhanditi, kutonga kwokudzvanyirira kwatiri kuitwa navaMugabe neZANU-PF.